veZimbabwe Electoral Commission muBulawayo nasi vasangana nayo mapato akasiyana siyana kusanganisira vakazvimirira vega vanoda kukwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika vachitsanangurira vanhu ava zvinodiwa kuti munhu agokwanisa kukwikwidza. Mukuru weZEC muBulawayo District Amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti akambeke kutanga ZEC ichiita urongwa hwakadai vachiti ZEC yakaona zvakakodzera kuita izvi senzira yekuedza kurerutsa basa rayo uye kuitira kuti vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza vaite izvi nenzira iri nyore.
Tatini ngatiitei kuti vanhu vauye nezvinhu zvavo zvakakwana kuti vatange kutora mafomu nhasi kuti vagona kuti vazadzise mafomu zavo kubva nhasi vaunze tisati tasvika musi wa14 kuti kana takusvika musi wa14 zvitirerukire isu zvorerukirawo futiwo makandidhetes because makandidhetes akawanda tine mapatis akawanda saka taona kuti zvakafanira kuti tobva taita tichitanga nhasi.
Pamusangano uyu paita mibvunzo yakawanda kusanganisira wekuti vanokwikwidza ava vachakwanisa kuwana rini gwaro rine mazita ane vanhu vakanyoreswa kuti vagokwanisa kuvhota. VEZEC vatsanangura kuti munhu wose anenge akwanisa kunyoresa kuti agokwikwidza musarudzo achapiwa electronic copy yegwaro iri pachena mushure mekunge dare renomination court ragara musi wa14 Chikumi. Amai Sheila Musonda avo vati vari kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura vati vanhukadzi vakawanda vanenge vachida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana siyana vanovhiringidzwa nenyaya yemagwaro ekuberekwa anenge akasiyana.
Kana takuda kuita zvinhu kuti munhu wechikadzi ubudirire unotsvanirirwa nenyaya yemapepa aya because unenge wakatakura mapepa akasiyana. Kusiyana kwacho nenge ndine chitupa changu chine senemu yangu, marriage certificate yangu inenge iripo ndinayo, bhesi yangu inenge ine zita rangu nesenemu yangu. Nhasi vanhu veZEC tabvunza zvinhu zvakadaro but vatitsanangurira kuti haiwa unouya nemarriage certificate yako nechitupa chako chinenge chakanyorwa senemu yako nebhesi yako inenge yakanyorwa senemu yako futi, hanzi uya nazvo zvese.
VEZEC vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsira vanhukadzi vose vakagura michato yavo asi vachiri kushandisa mazita evarume vaivo vakavaroora. Panyaya yenzira dzekubhadhara nadzo mari dzinodiwa pakunyoresa kuve nhengo yeNational Assembly kana pakuve nhengo yeSenate vaDaniel Chigaru mumwe wemakomishina eZEC anga ari pamusangano uyu vati ZEC ichange ichitambira kubhadharwa nenzira dzakasiyana siyana. Nhengo yebato reZANU PF vaEliphas Mashava avo vachakwikwidza kuve nhengo yeparamende yakamirira Ngeta vaudza Studio 7 kuti urongwa hwaitwa neZEC huchabatsira zvikuru.
Tichitarisira zvakaitika 2013 vanga vasina kuronga marangiro avaita nhasi saka tofunga kuti sezve nhasi vanhu vachapiwa maforms vobva vanofira and vari kutaura kuti vanhu ngavaudze maforms avo in time before musi wa14 and 2 days before 14 saka zvichabatsira kuti vanhu vavadzidzi vabva vaona mamistakes vanenge vaita in time.
Amai Nomvula Muguni avo vachakwikwidza kuve nhengo yeparamende yeBulawayo East pasi pebato reMDCT inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe vatsinhirawo kuti urongwa hwaitwa neZEC hwakanaka.
Ini ndoona kuti zviri kutibatsira because ZEC haisati yambozviita izvi but nhasi yauya ikatiudza zvese zvinofanira kuti tigadzirire takuenda kunomination court. Zvinobatsira kuti vanhu vasamhanye nelast minute vafane kugadzirira on time.
Dare renomination court richagara musi wa14 Chikumi uye sarudzo dzichaitwa munyika musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.